Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 4 Nyamavhuvhu August 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mana neumwe 41 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Rimwe sangano revarayiridzi rinokurudzira hurumende kuti ishedze musangano mukuru nevarayiridzi pamusoro pekudzidza kwevana vari kudzimba dzavo. Hurumende inoyambira kuti munyika mungangoita dambudziko rekushaikwa kwegorosi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevatanhatu 3676 zvichitevera kufa kwevanhu makumi mana neumwe 41 nezuro. Vanhu chiuru chimwe chete chine mazana mashanu nemakumi masere 1580 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana manomwe nezvisere zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe neumwe 1,707,671. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana masere nemakumi matatu nezviviri zvine mazana masere ane makumi masere nevana 832,884. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana negumi nezviviri zvine mazana mana ane makumi matatu nevashanu 112,435. Vapora munyika vachiita zviuru makumi masere nechimwe zvine mazana mashanu ane makumi manomwe 81,570. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti harizivi kuti hurumende ichabudirira sei muchirongwa chekudzidzisa vana vechikoro padandemutande kana kuti e-learning, sezvo isina kumbogara pasi ikaronga nevarayiridzi vanove ndivo vachange vachidzidzisa vana ava. Nezuro gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti hurumende ichabatsira zvikoro mazana mana nemabundles kwemwedzi mipfumbamwe kuti zvikoro zvikwanise kupa dzidzo kuvana vechikoro vari kudzimba dzavo. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Joe vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harizivi kuti hurumende ichazvishambisa sei sezvo masaisai enhepfenyuro dzeredhiyo netelevhizhen dzichinetsa kubata kumaruwa vachiti mumadhorobha chaimo intaneti inonetsa mazuva ose. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro uye tichienda pamhepo mibvunzo yatange tavatumira yange isati yapindurwa. Progressive Teachers Union muZimbabwe inokurudzira hurumende kuti ironge musangano mukuru nevarayiridzi nokukurumidza.
Dambudziko guru riripo pahurumende ndeyekuti zvainoronga zvese hazvina nhaurirano navarayiridzi. Saka isu chokutanga nechokuti chinhu chese chisina kubuda kubva mukutaurirana chinonetsa kuzochibvunza kuti chinofamba sei. Isu tinoengaridza kuti hurumende kana ichirevesa zvamandorokwati ngakuve nomusangano mukuru nevamiriri vavarayiridzi totenderana kuti mari inenge ichiuya kuzvikoro inozosvika osei kuvarairidzi vanova ivo vari muzongozo kuti vana vanga vachidzidza vachibva kumba.
Hurumende inoti ichabatsira zvikoro nedata mabando ekubatsira kudzidzisa vana paindanet kana kuti e-learning. Sevarairidzi munotipa musoro pe-e-learning.
Hatisi kuziva kuti e-learning yavanotaura inenge yakamira sei. Takabvira kubva kare, kubva gore rakapera tichinetsana, hurumende ichiisa mari yaiwana kumapartners vakaita sana UNICEF kuredhiyo nematelevision lessons. Atinoziva kuti vana vakawanda vanopfuura 75% hakuna radio and television frequency. Ipapa zvekare patinoti e-learning tofanira kuti taura nekutiri kureva chinyi, nokuti kana iri internet kana mumaguta haisi kubata, nekumaruwa haisi kubata. Kana e-learning tikataurirana pamusangano watinofanira kunge tinge tichiita, kuti zvinoreva kuti hurumende inenge ichisapota izvo zvakatangwa navarairidzi zvinoita vana class WhatsApp group kumaprimary nemasubjects WhatsApp group kumasekondari zvingava zviri nani. Asi zvinhu zvisingazobudi ndezvokuti hurumende ingoti yabvuma, uyezve tisingazivi kuti iri kubvumirana nani.
Sevarairidzi munoda kuti hurumende izvifambise sei?
Chokutanga ngakuve nomusangano navarairidzi totenderana. Zvekare tinoda kukurudzira hurumende kuti ivandudze mari dzinotambirwa navarairidzi, nokuti mari idzi hadzipi chiedza. Zvatinoda kungotaura zvokuti hazvidi kuti hurumende iradze kuti haidi kupa varairidzi asi ichipa vamwe, nokuti zvichevera 45% yayakapa kumari dzanga dzakasiyana, dzimwe dzaachidwa 3 times dzinotambirwa navarairidzi. Zvinoreva kuti pava nomukaha mukuru pamari inotambirwa navarairidzi nemari inotambirwa navamwe vashandi vehurumende. Asi chikurukuru zvinhu zvese zvinoda kuti vanhu varangane, kukanya urangane. Saka hatizi kuziva kuti hurumende yatenda papi, yatenderana nani. Asi kana hurumende ichida kuti zvinhu zvinde mberi, ngaidane musangano mukuru nevamiriri vavarairidzi tobvumirana vachinzvawo side ravarairidzi tichinzvawo side ravo. Pasina izvozvo hapana kwatinoenda. Tinoziziva kuti hurumende yakanguri yataura zvakawanda. Mukaenda kuhurumende inotaura kuti yakaisa mari inopfuura 750 million kuti inge ichitenga zvidziviriro zvecovid, masanitizers, mamask, asi mari idzodzi dzichingoziva kuti hapana kwadzakasvika. Saka iyei futi inonzi yaagiria kuti ichapawo mari dzemabhandru, hativoni zvichizouya kana zvisina kubuda nenhaurirano. Zvatinoda kuti tinge tichizoita mubatanidzo, tinofanira kuti tizoenda muzvikoro takabatana vehealth neveministry of education nemateacher unions tichiona kuti zvinhu zvacho zvasvika here kuzvikoro.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Shou, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Hurumende inoti munyika mungangoita dambudziko rokushayikwa kwegorosi sezvo varimi vakatadza kurima ndima yainge yakatarisirwa mwaka uno. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kupera kwesvondo rapera mushure mekushanyira mapuraza nechitsama anorima gorosi mudunhu remashonaland west, gurukota rezvekurima Dr. Ancias Masuka vakati varimi vegorosi vakatadza kurima mahekitea aitarisirwa nyika yose anosvika zviuru makumi masere nezvishanu kana kuti 85,000 hectares. Dr. Masuka vanoti varimi vakangokwanisa kurima mahekitea zviuru makumi matanhatu nezvishanu kana kuti 65,000, izvo vanoti hazvikwane kupa nyika gorosi rinokwanira mwaka wose.
It was said that 85,000, but we achieved 65,000 hectares, which is 76%.
Daifane wa kurima 85,000, asitaka kwanisa 65,000, inowa 76%. Nyange hazo takaedza zvikuru asi hari kwani kutya gore rose.
Havano chodunu remasola in the west irorinori magorosi zikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana regorosi nyika yose rakatadza undima yavainge vakatarisirwa mahekteya zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe kana kuti 29,000. Dunhu remasola in the west rakakwanisa kurima mahekteya zviuru makumi maviri nezviviri kana kuti 22,000.
Dunhu remashona land west rainge rakatarisirwa kurima 29,000 hectares asi vakakwanisa 22,000 hectares. Dunhu iri rinorima gorosi zvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana, saka zvakakosha kuti vakwanise kurima zvavanotarisirwa.
Kurukota rezvekurima rinoti hapana chakatadzisa kuti varimi vasarime zvaitarisirwa sezvo magetsi nemvura yekudiridzira zvisiri kunetsa. Asi mumwe murimi wekuchegutu asina kuda kudomwa nezita anoti hachisi chokwadi kuti magetsi ari kuwanika nguva dzose. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti kushomeka kwegorosi kunoita kuti pave nekubikwa kwechingwa chishoma munyika, izvo zvinozokwidza mitengo wechingwa.
Chingwa inogona kuaffectwa especially kana exchange rate yakamuva kana kuti yakadepreciata, uyewo zvaakuenderana nekuti vanenge vanobika chingwa vachanzi nenge vachiimporta wheat mari yakadi pamusika weforeign exchange auction, saka mutengo wechingwa kazhinji kuaffectwa.
Nyika inoda gorosi rinosvika mametric ton mazana mana ezviuru kana kuti 400,000 metric tons kuti ikwane kubika chingwa pagore. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Hurumende inoti gore rino mhemberero dzekucherechedza zuva remagamba reHeroes Day iro ririko nemusi wa9 mwedzi uno unove muvhuro unouya dzichaitwa pachungana vanhu vashoma kwazvo mumatunhu ose emunyika, ichiti zvakare mhemberero huru dzichaitwa kumarinda emagamba enyika kana kuti Heroes Eka muHarare dzichaitwa pachungana vanhu mazana maviri chete senzira yokudzivirira kupararira kweCOVID-19. Vachitaura kuvatori venhau mushure memusangano wemakurukota nezuro manheru, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachataura kumhuri yeZimbabwe kuburikidza nedande mutande. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti havaoni zvekuti vanhu vachaungana vari mumapoka madiki zvichibudirira, vachiti vamwe vezvematongerwo enyika vanotoshandisa mukana wekuungana pamhemberero idzi kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kuuya muna 2023.
Nyika iko zvinezvi haina mari iri kutambura, even kuti vakwanise kutenga mavaccines, vakwanisewo kutenga zvinobatsira vanhu kuti vazvidzivirire kubva kucovid. Hurumende iri kuti haina mari, iri kurarama nemadonations. Chechipiri tiri kutarisawo zvekare denda recovid kuti iko zvinezvi raparadza, ende pari kuungana vanhu tiri kuziva kuti ndo pari kunyanya kupararira chirwere ichocho. Saka gore rino hurumende yaifanira kuti isaunganidze vanhu paHeroes. Zvaikwanisa kuitwa virtually, mameseji achitaurwa paterevhizhoni, paindaneti vachitaura nevanhu asi vasingaunganidzi vanhu. Uyewo tinoziva kuti panounganidzwa vanhu kumaruzevha hapana nzira yekuti hurumende izokwanise kukontrola uwandu hwevanhu. Panenge pakungouya vanhu vairatifange. Chirwere ichocho iko zvinezvi chanyanya kupararira mataundi, asi tinokwanisa kuzoona kuti vakaita magungano maruzevha chinokwanisa kuwedzera. kupararira kwacho mumaruzevha munowa zvekare musina zvipatara zvakakwana zvekuzobatsira vanhu kana vachinge vabatwa nedenda iroro. Saka ndofunga kuti kukanganisa kuti vatendere magungano panguva yenyika iri kurwisana nedenda risina mushonga unorapa raparadza vanhu vakawanda.
Asika tinonzwa hurumende ichitaura kuti mese mune muchiunganwa iri kuteedzera pamwe nekukurudzira kuteedzerwa kwemitemo inotarwa nebazi rezveutano pamwe chete neWorld Health Organization. Izvi zvingatadzisa kuti vanhu vaungane kana zvichiteedzerwa izvi.
Sekutaura kwandaita kuti havakwanisi kuti vazonokontrola chekutanga chiorewa kuti panofanira kunge paine register inotaura kuti vanhu vari kuuya ndingingi nandingi nandingi nandingi. Chechipiri, panofanira kunge paine mapurisa nevamwe vanozoita mikishuwa kuti vanhu ivavo vari palist ndo vanenge varipo. Asi sekuzova kwatinoita hurumende yedu ihurumende inofarira magungano nekuti chinangwa chavo especially chekuunganidza vanhu haisitori nyaya yekuda kuremekedza magamba. Kwakutotanga kutogadzirira sarudzo dzemuna 2023. Saka nyaya yekuti vada kukontrola uwandu hwevanhu haisiriyo inenge iri donzvo rekumaneja magatherings iwawo, asi kuti vanotofara vakaona kuti pauya vanhu vakawanda nekuti vanenge vaona mukana wekuti vaspread message yavo.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguu vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kwaMutare. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimlife.com rinoti hurumende iri kusedza vakoti vari pamujandigere kuti vauye kuzobatsira kubaya vanhu nhomba vachibhadharwa. Ukuwo vanoshanda mubazi rezveutano vachange vachibhadharwa zvichienderana neuwandu hwevanhu vavanenge vabaya nhomba. Herald rinoti mapurisa akabata motikari dzinoita 200 kusanganisa mabhazi anoenda nekuuya kubva kunze kwenyika achiti pari kuchorwa mitemo yekurwisana nekupararira kwecoronavirus. MuNewsday mune nyaya inoti Zimbabwe ndeimwe yenyika ine zvizvarwa zvayo zvizhinji zvakatsakatika kusanganisa vanhu 21 vakayeredzwa nemvura murwizi rwaRimpopo pakati pegore ra2014 kusvika kutanga kwegore rino 2021. Nezuro sangano rinobatsira vabva kure kutamira kune dzimwe nyika reInternational Organization on Migration rakabudisa gwaro rinotsanangura nyaya idzi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukare kuswera sei vana veZimbabwe? Ndichitine mashama anga vachina makadini dzenyu mese handingakwanisi kudoma ine mazita. Ndoda kupa komendi panotaura kwakaitwa negavhumendi yeZimbabwe ndichinzi izuva reZimbabwe ngavanyorese mazita vese vamudhayasipora. Aiyehwa, hakuna chitsva chamunotiigira. Vanhu chaichaivo vari kokoko munovati vavake dzimba, mavavaka dzimba munovaputsira. Chii chitsva chamakazounza? Hapana chitsva chamakaunza. Tangei mabatsira vecycloni yedai tozoziva kuti mune rudo. Vari kwestere kokoko vane matambudziko, vari kurohwa nemachina, vari kutorwa minda yavo nemachina. Muri kuite chiinazvo? Mozoda vari dhayasipora kuti muzokwanisa kuzovaponda, kuti muzokwanisa kuzovabira mari. Iyi mviremvire dzekuda kuti tibhadhare mutero kudzidzo kukurisa bhora fanira kubhadhara mutero kunyika yakasununguka. Tokuzivai imi mwana munangangwani.
Makadii makadii paStudio 7 apo hama dzangu, risei basa renyu. Ini ndinoshamisikawo kunzwa Minister of Finance vamutirimu vachitaura kuti upfumi huri kusimukira, upfumi huri kudzikama. Manga muchiziva here kuti 50 bond yavakaburitsa mwedzi waapero inotenga majigis 5 kana kuti mazepnix? Asi unonzwa minista achitaura kuti upfumi huri kusimukira, mari yenyika ichitenga zvinhu zvakadaro. Iwo upfumi kana huchinge hwasimukira kana kuti hwava kufamba zvakanaka, hunoitwa zvekuverengwa here pabepa kana kuti kuverenga palaptop? Kana kuti hunozviratidza nemabasa upfumi kuti hwava kusimukira, vanhu taakugara zvakanaka? Vanhu vari kuswerera mangai nemaputi nekuti zvinhu hazvisi kutengeka mashopu, asi vachitaura kuti upfumi huri kusimukira. Ini ndinofungidza kuti upfumi hwauri kutaura ndihwaiwe individual, kwete zvine chekuita nesu vana veZimbabwe. Hakuna zvinhu zvakadaro. tiri kuri kwangwa aya mari acha itengi hapana chiri kufamba niks musati tsinyira Mr. Mturimu
ii maskwa se pa studio se nipano nitindane na wadumu tiba zinofadza wana mkoma atinongo komenda indonzi Dennis Mabera na Banga pa Cape Town hapa haa indi nyonyato uzi wakuti wanachimenga wachindura hapo kunjaso varu kwa gwarisa hapa nchisika gondiki pa mbiri pa ngwari mwena umwe unofora kumiri ya shtadzo zake because kumenyato ita shtadzo chizo kumutakanga tunokanganisa pa hapa nanga pochitwa shakashata pa hapa munechiduku uzama kutu pinza sikata kene musika itu no sikwa kwa pro wasoro mbiri kwa unuko chenda kubilosu unomani kitazimwe zunusika faniri always ika chimechunuka chichabatuwa ni chimechunu. Yeah, just mark these words. One thing will be made to hold the other thing. Zimwe zvinosina kupopora kazvitadzo zviya zvinondozvimba mudumbu. Katanga kurwara hambozopona kana.
Ah, makadi vose vari mustudio 7 vamiriri vashamariri mose. Ini ndinotaura ndiri muno muZimbabwe kunonzi kumweneze kusara huru kuwadhe 6 kwamurove. Ai nje ndinoda ine nechekuti vanhu ngatirege kuswera tichipisana nezvenyika zvine zvematongerwo wenyika vatungamiriri utungamiriri wenyika ngatingoteverai zvinenge zviripo vatungamiriri venyika vakanaka vanosarudzwa naMwari izvo kuswera tichitaura kuti hei ZANU PF EMDC Alliance EMDCT hei chakadenodeno wana nguva hama yangu uzvitsvagire basa uzvishandire nemaoko ako unenge uchitori president pamba pako unenge uchitori president kumhuri yako izvo kuva president wokutungamirwa nevamwe zvitungamirwa pane 1 2 3 asi zvizhinji iwe pache zvako uri president pamba pako usasura wakatarisa kusimba kuti kune hurumende ichazondipa ugere shanda hama yangu shanda
mangwanani vana mukoma Jonga isu tiri kumungu Zimbabwe tiri maticha ekuZimbabwe dambudziko redu chairo rinoitwa nderekuti kutongwa kwatinokutonga kwaakuitwa kwatisakuone kuti kune tarisiro ramangwana here izvizvizvi maticha tinonzi tinofanira kupiwa maloni through public service mari idzodzo idzo takazofila mafomu dzakatotanga kutobatwa asi kutobatwa mapesipi atich mari yacho hatisati taiwana patiwa ne 4 months zvino ingazobatsira vanhu sei isu tichazozva kuti tiri munguva yeinflation vanhu vachiita zvinhu zvakadaro
vakomana indodzwa kushakidzika chaizvo nezvandino zvatinonzwa muZimbabwe zvinoitika kuti shuwa here hurumende ingaenda kunotengera vanhu mota vachiti vanhu ava iri kutenga mota dzepolandi isi takaya nebasa rose mapurisa asina mota dzekufambisa zvipatara zvisina mota sekwedu kwane mbudzi yakugoko ndoti ndakatohwatsitsi kwane mbudzi yako dugoko pane mbudzi pane mota ambulance imwe chete ndo iripo mapurisa chaiko chaiko kana pane zvaitika kana kukanzi paparwa mhosi kana padii ndaka pane umwe mukomana akasungira kumana mapurisa kuuya netsoka achipamba netsoka chena yaanga ainayo but vashandi vehurumende kukundwa neni gadhi inonongedza mengo nekiye mota yed4d gadhi machengelani mupurisa wehurumende haa zvakaoma vakomana kana uri munyama wenyika yeduka aiwa zvakaoma apa ndo pandabvira ndaona kuti ZANU PF haina kana musoro zvachose ndatienda zvangu
makadi pa studio 7 zvinoshungurudza mumwoyo kuti munhu unotaura kuita zviya zvausingadi ndizvo zvaunoita zvakaimbiwa neziyoni zviya zviya chivenga ndiye wakataura nyaya yekuti hakusaimbiri kuzvekunorapiwa asi ndokwaava hosha kuti zvinhu zvachona zviri kufamba sei nongochingoona kuti kwava kungondendereka kundendereka chaiko chaiko wavako ikoko kwachona kwaakataura pasati pambova nomwambo kuti aindako ndiye unotanga futi kuindako
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gweta guru kana kuti Attorney General wedunhu reNew York amai Leticia James Nezuro vakazivisa zvakawanikwa muongororo yavakaita pamusoro pemhosva dziri kupomerwa governor wedunhu reNew York vaAndrew Cuomo. Vakati ichokwadi kuti vaCuomo vakabata-bata nekutsvoda vanhukadzi vasina mvumo inonzi sexual harassment. Vakadzi gumi nemumwe vari kupomera vaCuomo mhosva yekuvabata-bata pachifuva nedzimwe nzvimbo dzemiviri yavo pasina kutenderana. Mushure mekubudiswa kwezviri muongororo iyi, vaCuomo vakaenda patelevizhen vakaramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Vazhinji vemubato ravaCuomo reDemocratic Party kusanganisira mutauriri weparamende yeAmerica amai Nancy Pelosi nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kukurudzira vaCuomo kuti vachibva pachigaro. Vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana kuPennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti uwandu hwevanhu vari kukurudzira vaCuomo kuti vabve pachigaro chiratidzo chekuti muAmerica iyi inyaya inotyiwa nevazhinji.
Pane vanhu vechidzimai wakati wandei wakati waivatsvoda vachivabata zvisingavafadzi. Ndoinonzi sexual harassment. Ndiriki mhosva hombe yavari kupuwa.
Tinoona zvakare kuti mushure mekunyenyerwa mhosva idzi dzataguruka kuti Attorney General vedunhu reNew York amai Leticia James vakatanga kuita ongororo pamusoro penyaya iyi. Chii chavakawana?
Vakaona kuti zvese zvakatarwa nevadzimai izvozvo zvazvino zvechokwadi ende hazvisi zvinhu zvisingapokanirwa zvekuti vadzimai vakataura nechokwadi havana kunyepa. Saka ndochabuda pandipa ripoti yavo. Saka vari kutiwo wagavhna wane mhosva yekusabata vanhu vechidzimai nemwero inonzi sexual harassment.
Ivo vaCuomo vanotini nezvakabuda muongororo yakaitwa naAttorney General iyi?
Vari kutiwo kungungira kwavo kwavadzimai kusiri kwokuti yanga iri sexual harassment, kwakungofara nawo. Vanotiwo ndokufara kwavanoita nevanhu, kuvanovambundira vachiratidza kufara nekuva nemweya wakanaka munhoroondo nezvizvino. Saka kuti ichokwadi zvakaizvira hasina kuitika nemwero wazvakadudzwa nevadzimai avo. Vaitiwo munhu anofara nevanhu, saka ndokuratidza kufara kwavanoita kana vachimhorisa vanhu.
Kana takatarisa mamirira zvakaita pari zvino, vaCuomo vakatarisana nei maererano nenyaya iyi?
Pane zvinhu zvishanu zvingaitike. Chekutanga ndechekuti mapurisa newematarens mhosva vachaongorora kuona kuti pane zvinonzi criminal liability here, wakatyora mutemo here. Kana vazoti kwakatyorwa mutemo vanogona kuwafunga waisa mujeri waunza kumatare ezvimhosva. Chechipiri chingaitika apa ndechekuti iwo waCuomo vanogona kuti kudzika pachigaro chavari vachitiwo aiwa ndakatadza, saka handisakwanisi kuva gavhuna pamusoro pezvandakaita izvi. Chechitatu ndechekuti dare revanotonga kuNew York rinonzi Assembly vanogona kumubvisa pachigaro, vanawo masimba iwavo wekumubvisa pachigaro. Chisina ndechekuti iwo wadzimai wari kuti wakashungurudzwa vanogona kuunza inonzi civil suit kuna vanhu ndiche kuna vaCuomo vati hamuna kutibata zvakanaka, saka tinoda kubhadharwa mari yakati yakati. Chechisaro ndechekuti vaCuomo chavanongogara vakanyarara zvavo vongofunga kuti pamwe nyaya yacho ichangopera ikaikada.
Avo vange vari vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana kuPennsylvania vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi mana neumwe 41 vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro. Rimwe sangano revarayiridzi rinokurudzira hurumende kuti ishedze musangano mukuru nevarayiridzi pamusoro pekudzidza kwevana vari kudzimba dzavo. Hurumende inoyambira kuti munyika mungangoita dambudziko rokushayikwa kwegorosi. tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi ivai nesuyo zvakare manero anasi apo tichikupai zvedzimwe nawo ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti musara zvakanaka.